Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 4, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatenderi vemunyika vakawanda vari kubatana nevamwe pasi rose mukupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo pachipatara chengoma huru kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kuzeya nyaya yehondo iri kuMozambique. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makristu akawanda muZimbabwe nepasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus chauraya nekubata vanhu vakawanda munyika dzakawanda. MuAmerica umo mune vanhu vanodarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million vabaiwa nhomba yeCOVID-19, vanhu kune mamwe matunhu vaenda kumakereke. KuAustralia uko kunonzi hakuna vanhu vari kutapurirana chirwere munharaunda, vanhu vakwanisa havo kuenda kuchechi pasina matambudziko. Asi kuItaly vanhu vari kukurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura nhasi paSt Peter's Basilica kuVatican, Pope Francis vaudza vatendi kuti vasarase tariro munguva ino yekuomerwa uye neririma ririko rakonzerwa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vashoma vanosvika mazana maviri ndivo vanga vari pachiitiko chanhasi pachityirwa kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira. Vanhu vashoma vasingadarike mazana maviri ndivo vanga vari paSt Peter's Basilica apo Pope vanga vachitaura. Kuti tinzwewo zvanga zvichiitika munyika, nunurai jena weStudio 7 ataura nevatendi vakawanda ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mutende anopinda kereke yeRoman Catholic vaObet Sisile vanoti zuva ranhasi rakavakoshera sezvo riri zuva ravanodzikinurwa mukutadza kwavo. VaSisile vanoti chiKristu upenyu uye vanokurudzira kuti vanhu vabatane sezvimwe zvinhu zvakafira Jesu.
UKristu zvinhu zvinobatika zviri praktika vachitaura nechirungu. Kureva kuti naiyewo muKristu mukugara kwake anofanira kumuka. Kana tiine zviri kuitika pangave pamba anofanira kunge ane kubatana nevamwe.
Mumwe mutendi Sister Esther Kurisa vanoti zuva ranhasi rinoreva kutanga kweupenyu hutsva.
Kwatiri semakatorike kunoreva upenyu hutsva kuti izvone Jesu akauya kuzotifira nasiwamuka.
Mufundisi wekereke End Time Message Brother Tonderai Makaya vanoti kumuka kwaJesu kunokosha muupenyu hwechikristu, vachiti vanhu vanofanirwa kumuka vove nematauriro, mafungiro nemaonero ezvinhu matsva.
Zvinofanira kusvika pazvinofa togova nematariro matsva, maonero matsva, mafungiro matsva, tova uye vene hope yekuziva kuti zvo zvatakapfuura mazviri zvose zvingadai zvaita sekunge zvine simba, but zvinoshaya simba because chaane simba chacho chinokurira chinotyisa muupenyu chakundwa zvinova rufu.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti chitendero chechikristu chakazembera parumuko rwaJesu uye simba rerufu haruchabata mutendo wechokwadi.
Nyaya yekumuka kwaKristu ndiyo yatingati nheyo kana kuti foundation yechikristu. Pamashoko ekumuka kwaJesu mari vanotaura pamusoro penyaya yekuti kutongera munhu rufu kwanga kwaitiwa kuna Adamu naEva kwapera, simba rerufu harichabati vana vaMwari.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vanoti zororo reEasta richaunza tariro munyika nekuti Mwari vane hanya nenyika ino.
Easter inoyi inofana kuunza rujeko kana kuti kuziva netariro yekuti Mwari vari mukati mazvo. Patinoti God is in it, tinotaura kuti mukushata mukunaka Mwari vari mukati mazvo.
VaChamisa vakurudzira vanhu kuti vasungirire sezvo paine chiedza munyika.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti vazive kuti makata anoshura matero. Zvingaoma mvura bvongodzeke ndiyo garani. Zvingaoma rakwata sekugara tatotaura rinototi riite riibve zvakanaka risaita mbodza. Asi munoziziva kuti ane nzara anonetsa kuti mirira iri pamoto kana poto iri kuvira. Asi kumirira kune funduso, kumirira kunogadzirisa pano. Tichiita kuti titsvage huni, tishongedze nyika yedu, tiite nyika yedu poto renyika ibve zvinhu zviende mberi.
Asi vatendi vakawanda vanogara vachirangarira zuva ranhasi nekufumofamba mumigwagwa mambakwedza vachiimba havana kuita izvi senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rinoti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevana kana kuti 1524. Vanhu vasere vakabatwa nechirwere ichi, zvasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe negumi nemumwe kana kuti 36,911. Vanhu makumi maviri nevana vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana masere nemakumi matatu nemaviri kana kuti 34,732. Vanhu vachiri kurwara vave mazana matanhatu ane makumi mashanu nemashanu kana kuti 655. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevaviri kana kuti 32 ndivo vari muzvipatara. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kurambawo huchiwedzera, uye vainge vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro chiuru zana negumi nechimwe chine mazana mashanu nemakumi masere nemasere kana kuti 111,588. Vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa navana chiremba vave zviuru makumi maviri nemazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 21,327. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chinochengeterwa varwere vepfungwa chengoma huru kumasvingo. Vanoti zvivakwa pachipatara ichi zvaparara uye vakoti vashoma. Mashoko aya anoenderana neakataurwawo nemuteedziri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pavakashanyira kuVictoria Falls vakazvionera pamunhu sefodya kuti zvipatara zvakawanda zvehurumende zvaparara. Kunyangwe hazvo takatumira mibvunzo kumutauriri webanzi rezveutano vaDonald Mujiri tichibvunza nezvemamiriro akaita zvinhu pangoma huru, vanga vasati vapindura mibvunzo iyi pataenda pamhepo. Asi mukuziya nyaya iyi tabata vaDongo.
Ane dambudziko guru, dambudziko iri rinotoda hurumende kuti hurumende nemamwe mabazi anoshanda akazvimirira vaise musoro pamwe chete vakwanise kugadzirisa dambudziko riri pangoma huru. Pangoma huru pari zvino izvi tichitaura kudai, ripo zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinoshungurudza, zvinhu zvinorwadza kutarisa. Kana ukafamba uchiona pari kugara vana mukoti, ukafamba uchiona pari kushandira vana mukoti nana chiremba, ukafamba uchiona pari kugara varwere vari ipapo, chimiro chiripo hachina kumira zvakanaka.
Zvivakwa zvacho zvakamira sei?
Mukatarisa mamwe mawodzi haana madoo chaiwo, haana mawindo, infrastructure iripo haichataridzike sekuti panhu panganzi pari kugara varwere panhu panganzi pari kushanda vana mukoti navana chiremba hazvina kumira zvakanaka masiling ari kudonha zvinhu zviripo zvinorwadza zvinoshungurudza kuti tingati nenguva yatiri inei tingaona chipatara chakadaro chechinge chine status yakaita sezvachiri zvanhasi
chingava chichiri kupa kuti chipatara chiite kunge chava dongo
pangoma huru pane dambudziko rekuti hapana ratingati hospital board rinofanira kunga richitarisa mamwe matambudziko aya kwenguva yakareba zvekuti tinokurudzira kuti kudai hurumende yakurumidza kuisa bhodhi iri zvinhu zvakwanisa kugadzirisika nekuchimbidzika nokuti pari kutamburwa zvakanyanya totarisa even meshini yekuwachisa zvevarwere laundry meshini dzakafa hadziri kushanda
saka vanowacha sei manje
vari kushandisa kuwacha nemaoko totarisa zvakare namukoti pavari kushandira tichitarisa varwere vari ipapo vanova varwere vanoda security yakanyanya nekuti vamwe vacho vanenge vari violent vamwe vacho vanenge vachida kutotiza vamwe vacho vanoda kuita masuicidal asi mamiriro akaita zvinhu ipapo haana kuti gutsa haana kumira zvakanaka pari zvinezvi uye ngoma huru tiri kuona paine rimwe dambudziko guru rekuti hurumende haisati yaipa inonzi status yekuti ngoma huru idistrict hospital here iprovincial hospital here icentral hospital here
zviri kukonzera dambudziko rakaita seizvozvo
iri dambudziko riri kuita kuti even hurumende painonga ichialoketa mari mafunds anoenda kuzvipatara zvakasiyana siyana ngoma huru inoonekwa isina payakamira kuti ipiwe mari yekuti ikwanise kuita mabasa anosimudzira chipatara ichi chipatara chakakosha chipatara chinoda kuti tiise musoro pamwe chete semazimbabweans sehurumende kuti matambudziko aya agadziriswe pane dambudziko zvakare rekuva ana mukoti vedu vakadzidzira vatoti mamental health nurses vashoma shoma zvakanyanya pachipatara apa
izvozvo zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei
izvo zvaita kuti vashoma ivavo varwadziwe vave neburnout pakushanda kwavo zvinorwadza so tiri kuti kuhurumende ichi chipatara chinotarisirwa kuti chinoda kuti chipiwe mari yakawanda mari inoita kuti chiitwe refurbish chigadziriswe environment igonakawo tigoonawo varwere ava vechikwanisa kunga vechifefeterwa vari muchipatara ichi otherwise mukasvika ipapo munonzwa tsitsi munorwadziwa varwere vari kurara pasi hapana mametresi hapana mawindo hapana madoo hapana mascrini
saka vakoti vanoita sei kuti varwere vasatize
ana mukoti vanorara vakarindira padoo kuti varwere vamwe vangakwanisa kubuda vechitiza
mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare kumasvingo vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6170 ne-7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave. Vamwe vatungamiri venyika dzemusadak kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutariserwa svondo rino kuti vaite musangano wechimbi chimbi kana kuti extraordinary meeting of the SADC organ on politics, defense and security cooperation wekuzeya kuti vangatore danho ripi kuMozambique uko kune vakapandukira hurumende vanotsigira chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vari kuponda vanhuwo zvavo. Vari kupinda musangano uyu vanosanganisira mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi uye mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Kunyange hazvo SADC iine chibvumirano kana kuti Mutual Defense Pact of 2002 chekuti imwe nyika ikarwiswa dzimwe dzinopindira, nyika dzekuchamhembe kweAfrica hadzisi kuratidza chido chekubatsira Mozambique pari zvino. Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati Zimbabwe haisi kuzoita zanondega kupindira hondo yekuMozambique asi ichatora matano iri pasi peSADC. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mkuru rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika.
Nyika dzedu dzemu SADC dzikasabatana kuti dzigadzirise nyaya iri kuMozambiki. Tese tinobatwa batwa nenyaya iyoyo nekuti tiri pedyo tiri vavakidzani zvataiona zvatakamboona kuWest Africa nekune dzimwe nzvimbo ndezvekuti tikaregerera nyaya materrorist attacks seiri kuita kuMozambiki chenderera mberi hazvigumire ikoko chete zvinopedzera zvauyawo kunyika dzedu South Africa, Zimbabwe, Botswana.
Saka poitwa sei?
Zvakakosha kuti vatungamiriri vedunhu redu reSADC vange vachibatana vachiisa pfungwa pamwe chete nekuisa maresources pamwe chete kuitira kuti tikwanise kubatsira hurumende yekuMozambique kudila nenyaya iri kuitika ikoko.
Vamwe vari kutiwo dei Zimbabwe yangopindira yega nekuti iri pedyo pedyo neMozambique tichitarisa kuti varwi verusununguko vainge vari munyika iyi vachiti semaonero avo SADC iri kudya manonoko. Munoona sei?
Hongu zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichibatsiridzana nehurumende yeMozambique. Asi takatarisa makuriro akaita dambudziko ririko, zvino tinetsei kuti Zimbabwe inge ichibudirira pakubatsira Mozambique iri yega. Zvakakosha uye zvakatinakei kuti nyika dzedu dzemunharaunda yedu dzibatane dzibatsirane neMozambique pamwe chete. Saka zvakakosha kuti tive tine a SADC position. As opposed kuti nyika yedu yeZimbabwe ive iyo inoenda kuMozambique yobatsira. Zvakakosha kuti Zimbabwe neMozambique zvibatsirane zviri vaviri, asi tinoda kuti dzimwe nyika dzetse dzemu SADC region dzinge dziripo zvekare. Nekuti haisi nyaya diki yatakatasana nayo kuMozambique.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavna wedunhu reFlorida muAmerica vaRon DeSantis vatara kuti kuputsika kwedhamu rairasirwa mvura yakasviba ine phosphorus nenitrogen neimwe kambani yaigadzira fotereza kunofanira kutorwa sechinhu chinofanira kugadziriswa nechimbi-chimbi sezvo zvichigona kukanganisa utano hwevanhu vakawanda. Vanhu mazana matatu muguta reTampa Bay vakatotamiswa kubva mudzimba dzavo nemusi wemugovera mushure mekunge veFlorida Department of Environmental Protection vaona mvura ichierera kubva mudhamu rine mvura ine tsvina iri ichienda mumugwagwa nemudzimba nemusi wechishanu. Mafashamu emvura akakonzera kuyerera kwemadhaka kubva mumakomo muIndonesia akauraya vanhu makumi maviri nevatatu uye akasiya zviuru nezviuru zvevanhu zvisina pekugara. Kuedza kununura vamwe vevanhu ava kunonzi kuri kukanganiswawo nenyaya yekushayikwa kwemagetsi uye migwagwa isiri kufambika. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navalikani muvhamba vesangano rePlatform for Youth and Community Development Trust iro rine zvirongwa zvekupa vanhu ruzivo nezvechirwere cheCOVID-19. Vamuvhamba ndinomugamuchirai muchirongwa. Sesangano riri kushanda kumaruwa, tiudzewo maonero enyu pamusoro pezvinyaya yeruzivo. Mungati vanhu vari kumaruwa vari kunzwisisa here zviri kuitika munyika munyaya dzekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kunyanya chirongwa chekubaya vanhu nhomba?
Yeah, thanks Mike. Tichitarisa kumaruwa kunoku vanhu vari kunzwa zvakanyanyisa munyaya dzekudzivirira iyi nekubaya nhomba. Chinoitika kuti zvidai matasira ndokuita sei nechiti vanhu vakunzwisisa kudzivirira kwekuteshera kweCOVID kunyanya kuchirongwa chekubaya vanhu nhomba ndechekuti tikarisa kune nzvimbo dziri kunoku manesi vamwe vakatobayirwa. Samanesi vanhu vanovimbwa nenharaunda kuti ava ndo vanhu vedu, because kuchipatara tinoenda unoziva kana mishonga yatinopiwa ndiya inoto subscribe wanima nesu kutitakata kandewa notipa uyeze takata isa opa kutanga chaiko kufeka maski kwa ito neta wanawashinji hiti yaa hindi kafeka maski kufema kodini kundi neta pati mazua anu kuna watu wanawashinji vato chaira kare kuna kumaromu na ito feka maski na hato wana msoja kana mpurisa chiru maski wa ito kwanza kuchinja na waro ya hivi ndoto kutisayandi na ayo ndoto pa umo ofeka asima so anu ndo natu mwono umo pa aninga ari aninga atu wani maski uye kuungana wanawacha inku uungana satuko natupanyaze kutivirao chiruwele kutekeshala kwe COVID-19 vanhu vakunzvinhu zvisisa
sesangano zvii zvamuri kuita mukudzidzisa vanhu nezvechirwere checovid-19 pamwe nenhomba dziri kushandiswa munyika
tiri kuita zvidzidzo zvakawanda takaita zvirongwa zvakawanda tanga chimwe chatakaita takadzidzisa vakuru vedu kuti vakwanise kushandisa social media takaita yatinot online WhatsApp training kuti vanotora sei mupikicha uye kuti vanofamba sei munharaunda vachiita observe and monitor like kumarufu kunohorwa zvikafu zvego kunohorwa zvikafu social welfare voedza kuudza vanhu kuti vaite yatinoti social and physical distance chero vakadamwa vamutsetsi vanofanira kusiyawo gepu rakataurwa neveutano kupfeka zvimbonya muromo kusanitizer tiri kubatsirawo kunyora nyaya dzichibuda pafacebook tinobatsirawo kunyora nyaya dzichibuda patwitter tinobatsirawo kunyora nyaya dzichitefengwa neredhiyo yatinayo kunoku inonzi vemuganga community radio zvese izvi hatisi kuita tega tiri kushandawo neamwe masangano tichinyanya kutevedzera mashoko eministry of health and child care neve world health organization kuti tinge tichitaura mashoko ane chokwadi
aiwa takunza zvakanaka nguva ndiyo yadyanana vamuvhamba petai huri kuredu nekuudza vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo vanokwanisa kubatai sei
isusu se platform for youth and community development kuvateereri ndinoda kuti COVID-19 is real but together tinokunda especially kana tikakwanisa kuita observe zvinotaurwa ne the Ministry of Health and Child Care totevedzera zvinotaurwa ne World Health Organization totevedzerawo zvinotaurwa nana mbuya utano vanogara munharaunda dzatinogara totevedzerawo zvinotaurwa nenyika even kana sa president he is always there he is always updating he is always encouraging the nation saka ndo mashoko andinawo then isusu se platform for youth and community development tine maoffices edu ari pachecheche uyezve vamwe vanotida vaya vanotibatawo pafacebook page redu platform for youth and community development trust PYCD uyezve vanogona kutibatawo pavemuganga community radio station pafacebook page pedu ipapo kana vanoda kufona panhamba vanogona kufona panhamba dzinoti 0774548037 0774548037 tokwanisa kukurukura ipapo tichibatsirana maita basa
muri yezimbabwe mabva kunzwa kuna valikani muvhamba vesangano replatform for youth and community development trust tinotenda vamuvhamba nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana muri yezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare nemusechipiri pachirongwa live talk the connection anokoneka nemufaro ndini wenyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusechipiri babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande nhasi vatenderi vechikristu vari kucherechedza zuva rekumuka kwajesu kristu takumbira mufundisi Oliver Mandisodza kuti vatipewo mashoko avo pazuva ranhasi
ndinokwasai mose vadiwa vatereri
sei zuva ranhasi richikosha zvakadai kuvakristu
zuva ranhasi rikubatana nevakristu pasi pose tichipemberera zuva rokumuka kwaishe wedu nemuponesi wedu jesu kristu izuva rinokosha munhoroondo yepasi rose zviuru nemazviuru zvemakore apfuura apo pakamuka pakaitika chiitiko chisina kumbobvira chakamboitikazve chekumuka kuupenyu kwemuranda mwana wamwari jesu kristu
mungatiudzawo zvakaitika
tinotarisa mushoko ramwari tikaona takanzwa zvinhu zvakawanda nezvarirwa kwakaitwa jesu Guta Bethlehem, Mukurewa akaita maramira akaita panyika mwanakomana waMwari atora kuzvideredza akaita munhu. Tinoona zvakare kutambudzika kwake kwakaitika akarwadziswa panyama mupfungwa mumweya wake akashungurudzika zvizhinji isvika aroverwa pamuchinjikwa.
Kuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu Kristu kunotiratidzei?
Pamuchinjikwa tinoona wayana yaMwari ichizvipa nekuzvipira kufira matadzo edu. Tinoona achibvuma kuurawa. Tinoona pfungwa yaMwari ichibuda pamuchinjikwa yakapepa nepasi rose. Zvino tikusvika panguva ino patiri kunzwa kuti mudzimai Mary wakamukira kuenda kumarinda akaenda parinda rakanga rakavigwa Jesu aripo achichema nekushungurudzika zvizhinji. Zvingadaro nesu kudai munguva ino yeCovid ino tisingakanganwi kuti nenguva yeCovid kutinetsa takashungurudzwa nedenda iri kudara gore rechita kutopinda mugore rinenge rechitatu tine kushungurudzwa kwatanga tiri zvichiendera nenguva yatatu sainai nekuti madzimai anga achirwadziwa nezvakazvaitika muguta.
Ko iko kumuka kwaJesu kunorevei?
Pakumuka kwaJesu zvinoreva zvinhu zvakati wandei muchikristu. Patiri kubvunzwa Jesu uri kubvunza kuti muri kuchemei, munotsvaka aniko, mungatsvaki here mupenyu kubva kuwakafa?
Chikonzero chekupemberera zuva ranhasi ndechipi?
Zvino tinacho chikonzero chekupembera nekuti nemasoko ekumuka kwemwanakomana waMwari, mudzidzisi wedu wamuka, mudzidzisi wedu mupenyu, wakunda rufu, wakunda zvese zvinorema zvenyika ino, wakunda kunyadziswa, wasimudzirwa zvizhinji sezvanotaura musoko rake kuti Mwari vakamusimudza kuti ani naani unotenda kwaari agwane upenyu unorarama. So tinotenda kuti kana tichitarisa zuva ranhasi tikupemberera kupiwa zvomwe mukana mukati moupenyu hwedu.
Munoti kuvakristu vose mufundisi mandisotsa?
So kumakristu mose kana tanga takasuwa tichisuwa tichinetseka, aiwa nhasi uno zviri kunzi Ishe yedu ari kumuka, tikupembera tikupiwa zvomwe mukana wekuti tirambe tichiita ukama naye tachiyanana naye nekuti mupenyu. Jesu mupenyu, haana kuramba akazorora kana akarara. Ishe wedu wakamuka, Ishe wedu mupenyu. So mudikani uno tikutaura kuti pane zvose zveupenyu zvingadaro zvanga zvichitinetsa kana kutishungurudza, aiwa tine tariro yekuti tinokunda naJesu, tine tariro yekuti tinoenderera mberi. Isu wacho wapenyu tiripo, ngatigadzirisei upenyu hwedu naMwari, tive neukama naJesu uyu, nekuti unotaura kuti aiwa ndiri mupenyu ndiriko. Ndinotenda Mwari, ndinotenda Mwari wakuitire zvakanaka wadikani.
Vateereri, ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai mazwi enyu paWhatsApp number inoti +1 302 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ngatisanganei zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MaKristu akawanda pasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo pachipatara chengoma huru kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri venyika dzemusadak kuzeya hondo iri kuMozambique. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gift Dube munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 4 kuMabasa 2021 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bokholo lwesiKristu bakhala ngokungayi ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Sivuseleleka kuwona lawa ama gatherings. So hayi iCOVID-19 le isiphambanisile kakhulu.
Abafundisi bathi basebenzisa indlela eziningi zokuxhumana labalandeli ngesikhathi sekhefu lePasika.
Injongo zePasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom.
Inkokeli yeSouthern African Development Community ikhangelele ukuba izakwenza umhlangano weSADC Organ on Politics, Defense and Security kunsukwana ezilandelayo, ikhulumisana ngokwenzakala kwele Mozambique lapho kulamalwecacha e-Islamic State abulala abantu mahlayana. Isizalwane seZimbabwe sesilungisa ukudla kwesintu.
Ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane, amathakada, indlubu, umfushwa wodude, umfushwa wendufa.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kubazwisa ubuhlungu ukuthi lonyaka umnyaka wesibili besehluleka ukubuthana ngobuningi babo ezindlini zokukhonzela uNkulunkulu ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umnyaka ogcweleyo abantu bengahlangani njengalokhu ababekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe, lapho osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1524 elizweni. Okwamanje uhulumende uselwisana lomkhuhlane lo ngokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje asebehlatshwe okokuqala bedlula inkulungwane ezilikhulu 111,588, kuthi asebehlatshwe okwesibili bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 21,327. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi bekhala abalandela ukholo lwesiKristu abathi umkhuhlane weCOVID-19 ubathwalise nzima njengoba bengavunyelwa ukwenza imihlangano elabantu abaningi. Omunye wabo ngumbongeni Ncube, umculi wengoma zokholo lwesiKristu kuqembu leTender Voices Duet.
Bese sijayele ukuthi ngasona lesi sikhathi abantu siyangena imango ethile, abanye besiye ezintabeni, abanye besiyalala emachurchi, abanye besiya phesheya kwamazwe bezama ukuthi behlangana bethokozelela umkhosi wona lowo we-Easter. Manje iminyaka leyi edlulile emibili kasibonanga kusenzakala khona lokhu ngenxa yomkhuhlane lowo umbhuqazo osukhona we-COVID-19. So kusenza umkhuba lo webese siwujayele ube nzima kangakanani.
Uncube uthi umkhuhlane weCOVID-19 ubaphazamise kakhulu. Unkosikazi Sihle Dlamini uthi lanxa bekuzwisisa okuthiwa nguhulumende ukuba abantu baphile ngendlela evikelekileyo, ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sekubalethele inkinga eziningi kwezokholo.
Usually thina sivuseleleka kuwona lawa ama-gatherings. So hayi iCOVID-19 le isiphambanisile kakhulu. Ngalesi sikhathi se-Easter abanye bethu sebesiwa kakhulu esiKristwini.
Unkosikazi Alice Milanzi uthi bekule mihlangano elabantu abambalwa lonyaka bethakazelela ikhefu lePasika.
Kuma-churches kube lamaphongwezi, kwezinye indawo awuzange kwaba khona, but abantu abazange banjani, abazange baminyane, ba-sanitize izandla, bagqoka ama-mask, thatha ama-temperatures. Onke umuntu selandelela ukuthenga temperature, awungene echurchi nxa kungekho konke lokhu. At least umthetho sikwanisile ukuwulandela.
Umnumzana Ishmael Sibanda yena uthi bakubone kufanele bazilandele lezo ziqondiso zikahulumende ezokuthi akumelanga abantu babuthane.
I-Easter yalonyaka ifana njalo leyo umnyaka lo ophelileyo, ngokuba sekule mthetho eminingi-ningi masihambe emachurchi, lento yokusanitizer, i-social distancing, njalo asikwazi ukuhamba sahamba sivakatshelana lezihlobo labangane njengasensukwini akubhane lolulu sitshintshile sibili kakhulu
ngaphambilini kwaleli kefu le-Easter uhulumende uhle wakubeka sobala ukuba kavumeli imibuthano yabantu ngesikhathi sekefu leli ngenxa yokwesaba ukuthi ungamemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 elizweni ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Njalo abafundisi bokholo lwesiKristu bathi kumele abantu balandele uNkulunkulu loba umhlaba wonke jikelele ubhekana lomkhuhlane we-COVID-19 okwenza bengahlangani ezindlini zokukhonza. Bathi ziningi indlela abahambisa ngazo ilizwi likaNkulunkulu. Umfundisi Sinda Ngulube webandla le-Brethren in Christ Church uthi benza inkonzo ngendlela ezijiyeneyo ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19.
Lonyaka kube lomahluko omkhulu xa sikhangele inkonzo zePhasika. UNkulunkulu bemuhle kithi ngoba senelisile ukuthi sihlangane yebo loba sibalutshwana ngoba i-protocols ze-COVID-19 zithi kumele sibe ngu-50 enkonzweni. Bebehlangana abantu ezinkonzweni ngawona lawa amanombolo amancane angadluli 50. Kodwa kwesinye isikhathi kungene ama-sessions kumbe izinkonzo ezehlukeneyo nxa abantu ibandla lilabantu abaningi kungangena ezimbili inkonzo kumbe ezintathu bethakazelela lesi sikhathi sePhasika ngoba kithi njengamaKristu kuqakathekile ukuthi sithakazelele leli langa kumbe lesi sikhathi sePhasika ngoba yisikhathi lapho inkosi yethu Jesu Kristu eyahlupheka yafika ekufeni ngemva kwelanga lobuthathu yavuka kwabafileyo yikho ke sibonga lokhu ukuthi indaba yensindiso yapheleliswa lapho Jesu evukile kwabafileyo kanti namhlanje si lethemba lokuthi lathi njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwe kuKristu Jesu silokuphila okungapheliyo
Ukulube uthi basebenzisa inkundla ezijiyeneyo ezinjengeFacebook, iZoom nokunye njalo lomsakazo kwaZulu.
Injongo zePhasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom. Lolu hlelo lweZoom luyasiza kakhulu kulabo abakunetwork nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lamafoni abehambisa izindaba ezimangalisayo ezokuphakamisa ubukhulu bukaNkulunkulu sithakazelela lesi sikhathi sePhasika. Yikho siyambonga umlimi loba kukhona iCovid kodwa lezi ndlela ezintsha zokufakaza zokuhlakaza ivangeli njenge-internet kusisizile kakhulu. Yebo kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli lokhu kwenza ukuthi injongo yePhasika ifinyelele khatshana lemaphandleni kalula ngomsakazo weradio.
Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas kule Melika uthi uqhakathekile ukuzwisisa usuku lokubulawa lokuvuka kukaJesu. Umthombeni uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi uJesu wavuka. Uthi uJesu ukhona.
Namhla kungesonto ngikhuluma ngokuthi ithuna livuliwe ilitshe ligiqiwe uJesu uvukile. Indaba yona le eyokufa, eyokubanjwa, eyokuthonisiswa, eyokubulawa lokufa kukaJesu. Indaba engathi kayizwisiseki. Abantu abaningi abayikholwa, abantu abaningi bakholwa ukuthi abafileyo baphansi, abantu abaningi bakholwa ukuthi abafileyo sebefile, abantu abaningi bakholwa ukuthi osedlule kulomhlaba usedlule. Kodwa ke indaba kaJesu iyasuka ibaluleke kakhulu ekutheni yona ima ididandalaza ukuthi wabanjwa, wahlukuluzwa, wabethelwa, wafa kwabonakala ukuthi usefile kwezwakala lokuthi usefile walala ethuneni kodwa waphinda wavuka bonke abantu bazakuma esihlalweni sayenalo uJesu ozabahlulela yilola lo ngemsebenzi yakhe abalungileyo bayesandleni sokudla ababi bayesandleni sokunxele ukwenzela ukuthi umhlaba lo ube sekuthokozeni okungayi kuphela labo abalungileyo bathokoze kokuphela labo ababi bahlupheke kokuphela
abantu abadingi kwele Zimbabwe balinanza ikhefu lekupasika ngendlela esijiyeneyo abanye ngabahlangana labangani lezihlobo emaphandleni abanye njalo benza abakufisayo emadolobheni
inkokheli ye Southern African Development Community ikangelele ukuba iza kwenza umhlangano we SADC Organ on Politics, Defense and Security kusukana ezilandelayo ikulumisana ngokwenzakala kwele Mozambique lapho kulamalwe cacha e-Islamic State abulala abantu mahlayana iphephandaba leSunday Mail libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana bazangena umhlangano lo kulandela ukuhluthuna kwedolobho lePalma eliseduzane lesakhiwo esikhulu senkampani yeTotal eyaziwa ngokulungisa amafutha ezemota lokunye ilizwe laseSouth Africa kubikwa ukuba selizama ukuhlenga izizalo nezalo kuleyo ndawo kubikwa ukuba amalecacha la angagcina engena kwele Zimbabwe nxa amazwe asemhlubulweni kweSouthern African Development Community engakhokhanga ibutho amanyana awulwisana le-ISIS singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Isibhedlela saseJohns Hopkins University sibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu lamathumi amathathu 131 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele bathokalakala bele COVID-19. Sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi i-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 116,000 phakathi kwebedlula izigidi ezine 4.2 million abahlolwe batholakala belo mkhuhlane lo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngalichona njani izulukandaba lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zisuku zonke namhla sikhuluma lo Martin Mlilo uMartin Mlilo liyamazivili ujalo ukuthi asichazele amazwi sizokuthiwa ke useqalise uhlelo lwakhe lokulungisa ukudla kwesintu siyakwamukela kuhlelo baba Mlilo
yebo lisalibonani babudoda
ye kunjani baba
ngiyaphila njani
asiphilile akusithele lapha sizokuthiwa ke sokulokudla kwesintu osukulungisa ikudla bani lokho
ye ukudla engilakho okwamanje ngilokudla okugoqela amazambane amachakada indlubu umfushwa olude umfushwa wendumba engisekhezu komsebenzi njalo okuthola idobi lalo silenze kibe isichaza amazwi futhi
Yes, so likwenzelani konke lokhu baba Mlilo.
Sikhumbuza abantu bakamthwakazi sizwe sikamthwakazi ngokudla okuqinisa umzimba, ukudla okulohlonzi, ukudla kwesintu, ukudla esikhule ngakho. Kanti futhi asikhumbule babudoko ukuthi lokhu kudla ikudla okulomkanje okanye ngithi mina ikudla kwesintu esikhule ngakho ukudla okuqubethe izinto ezibalulekileyo emzimbeni womuntu. Ingakho sikhumbuza abantu ukuthi kasibiyeleni kulezi zinto eziyikudla futhi ezizosincedisa ukuthi sifikwe lemikhuhlane emzimbeni yabantu.
Yes, siyabona njalo ulamacimbi kuzobuya lamachakada. Akutshela abantu ngalokho.
Yes,
amaqembu kubula ukuthi ukudla kwesintu esikubona egangeni ngesikhathi nxa kusesekubona kunengi ngesikhathi sakho sikugole sikupheke sikuwomise lokho kudla ke sikudla isikhathi esiningi ngesikhathi sekufika nxa amaqembu engasesegangeni njengoba sengike ngachaza ekuqaleni ukuthi ukudla kubaluleke kakhulu emzimbeni womuntu ngaleso sizathu sigqugquzela okanye sisithizela abantu ukuthi kababuyele ekudleni kwesintu okuyikho kwathi mzimba kanti futhi njalo akunamkhuhlane njengalokho okuningi esicabanga ukuthi yikudla okumnandi kodwa ingaphakathi yomuntu kuyibulala kanti futhi njalo kuyafana lawo amathakada lawo siyaphithizela kangako ukuthi abantu kababuyele azibuye emasisweni.
Ye, nxa ungabhalisa abantu akubatshela ukuthi bangakuthola njani ukuze bethole khonokho kuhle.
Hawu, siyabonga kakhulu abalaleli okanye abalandeli besichazamazwi kunye nabalaleli abathole lokhu kudla. Bangiyatholakala kunombolo zocingo ezithi 071-783-4130. Ngizophinda njalo 071-783-4130. Inombolo zocingo.
Ye, phosa amazwi okugcina baba.
Amazwi amokugcina ukuthi ebantwini bakamthwakazi siyisizwe sikamthwakazi kasibuye emasisweni kasibuyelene ekudleni kwethu kwesintu sithile njengokuthi besiphila njani kudala kuzosisiza lokho kanti futhi lezi zinto kaziduli kungasongela imali esingayisebenzisa kwezinye izinto kanti futhi kuzosenza futhi sibe lempila kahle engcono kakhulu.
Ye, sithathele ithuba ukuthi sibonge ubaba uMartin Mlilo owesichazamazwi. Baba Mlilo uwenza okwesintu sibili okunye okumangalisayo. Sibonge kakhulu Mlilo ungathinela kusasa baba. Yezu lukandaba silethe mbalo kuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Sine sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba libe lekhefu elihle elebhasini.
Usiphatheleni lamhlanje?
Izaba lalapha umbhalo sikhangela ukuvuka kwaJesu Luke chapter 24 kodwa ngosuku lokuqala lweviki emadabukakusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi besadidakile kalokhu amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo besaba bakhangela phansi amadoda athi kubo lifunelani ophilayo kwabafileyo na kumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseGalili esithi indodana yomuntu kumele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizoni ibethelwe ivuke ngosuku lwesithathu. Ngakho ke funa sikhangeleni lindaba indaba yokufa lokuvuka kukaJesu indaba eqakathekileyo kakhulu ngoba ivangeli lesiKristu limi ngaphezu kwaleyo ndaba. Akula enye into emisa isiKristu ngaphandle kokuthi iqiniso lokuthi lokuqiniseka ukuthi uJesu wafa waphinda njalo wavuka. Indaba lokhu kuqakathekile. Okokuqala siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ukuthi umuntu kuGenesis isono sehlukanisa umuntu loNkulunkulu ngakho kwakudingakala umhlatshelo ofaneleyo owawungagcwalisa ukuthi uNkulunkulu aze athethelele abantu izono zabo. Kwakudingakala imvu engalasici. Siyabona ukuthi kwaqala ke uNkulunkulu wadinga kubo Noah, wadingakale kubo Abraham, wadinga kumaprofets kodwa kuzange kutholakale umuntu owayefanele engalasici ukuthi enze lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ku-Isaya ukuthi uNkulunkulu waze wasindisa yena ngesandla sakhe. Kutsho ukuthi nxa sikhangela lindaba, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa umntanakhe uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abe nguye osikhululayo, osindisayo. Ngenxa yokuthi wakwanisa ukuthi ngokuphila kwakhe eyinyama kazange awone, kazange abe lesici, lalabo abambethelayo badinga amacala, kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli lithe ekugcineni bamfica engalasici. Kodwa ke abakhokheli bebandla ngaleso sikhathi bathi bona hayi umbethelenini ngenxa yokuthi uzithena ungumntaka kaNkulunkulu. Ngakho siyabona uJesu akulasici lobe sodwa ayelaso, wabethelelwa into eyayingasoqiniso, wabulawela into eyayingasoqiniso. Kodwa uNkulunkulu wayekuhlelile ukuthi kube njalo ngenxa yokuthi wayevele edinga imvana, umhlatshelo ongasoze ube lesici. Ngakho sasikhangela ukuthi singakhayela kuTestament elindala kwakusiba lemfanekiso behlaba izimvu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu Kristu wagcwalisa ngekhonokho, wabethelwa ngesiphambanweni, wathwala izono zomuntu wonke ukwenzela ukuthi ngabe kungubani oza kuNkulunkulu edinga ukuthethelelwa uyakuthola. Okwesibili, ukuvuka kwaJesu kwabafileyo kutsho ukuthi wanqoba ukufa. Ngakho lezo zinto ezimbili ziqakathekile nxa sicabanga iPasika, ukuthi uJesu wafa wathwala izono zethu, kodwa okwesibili wanqoba ukufa ukwenzela ukuthi lowo mthethayo ukuthi abe yinkosi nomsindisi laye uzanqoba ukufa.
Akuyibhethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu siyathandaza kulabo abanilaleleyo. Baba, bathethelele izono zabo, ubageze ngegazi lakho elachitheka eCalvary. Ubavumele Nkulunkulu wami ukuba amagama abalotshwe ebhukwini lokuphila okunaphakade ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo ungatshenela kusasa. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthokazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethula namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loTonera Shoko osakhulayo owasungula uhlelo lweClean Up Campaign. Uhlelo loluso lutholakala emadolobheni atshiyeneyo elizweni, njalo selusize abatsha abaningi ngokubafundisa okuningi ukuthi bangathola njani indlela zokuziphandela besebenzisa amaplastic lokunye okutshiyeneyo. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo. Siyezwa intsha elizweni ikhala ngodubo lokusolakala kwemisebenzi. Uhlelo lweClean Up Campaign lukhanya ngani luyafundisa uZulu ukuthi balakho ukuthola indlela zokuziphandela besebenzisa amaplastic lokunye okutshiyeneyo. Awusitshele okuningi ngalokho ukuthi umuntu wenza njani imali lamaplastic alahlwe nguZulu.
Sathi sikhanisa thina idolobha lethu, abantu abaningi kade bengazwisisi ukuthi ingcekeza ayiphathi kuhle phansi. So kathesi sekubona ukuthi abantu abaningi sebebhenefithe kakhulu lo mkakaso wethu. Abantu abasalahlizile phansi, sekuthola abantu abaningi ababuya besijoyina, sekuthola abantu abaningi ababuya besinika i-advice. Ngikhuluma kanje kuba abantu ama-recyclers asekutshela ukuthi hhayi nxa yenza iprogram yeni si-invite lathi sibuye sizokollecta amaphepha a-recyclwayo, imbodlela ezi-recyclwayo. Lakho futhi lathi sesifundisa abantu endaweni esiyabe siyenza amathina ukuthi enye ingcekeza ayisongcekezela yakwanti ukuthi ilisensi ukuthi lani ngithole imali.
Qhubeka khonapha kushoko. Chasisela abalaleli ukuthi ngaphandle kokwakha izinto usebenzisa amaplastic ulakho ukwenza imali ngokuthengisa iplastic. Njalo zikhona na inhlanganiso ezikumsebenzi wokuthenga amaplastic adotshwe ngabantu na?
Hayi, ngiyabonga. Le ndaba ze-recycling ngapha ngakithi koBulawayo, ye sekulama-companies a-recyclayo, bayabhadala abantu sibili. But sifuna ukuthi kuspread kakhulu, kube le better reach abantu bekwazi ukuthi imbodlela yama iplastic bottle yama hewu iplastic le yama Pepsi amakhoko imali ungakuthatha kube kuningi imali so sifuna ukuthi sibili abantu bekwazi ukuthi lokudobha ingcikeza uyaqhina la usule imali so hayi ngiyathaba ngeproblems esiyenzileyo kathi sikubulawayo
hayi siyakuzwa shoko isikhathi yiso sesihliwe ngumango isiphothela amazwi akho ukugcina kubalaleli
hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna uku encourage bonke abantu ukuthi sibe proud of environment yethu singa yeli ama dam site abe khona in our surroundings environment yethu iyajengisa lathi ukuthi singabantu aba clean so let's push for that yeah hayi ngiyabonga kakhulu
hayi liyamuzwa zulukandaba sithanda ukubonga uThondelayo Shoko ngokungena kuhlelo uyalukhuthaza ukuthi dobhani ingcekeza keep your environment clean abafisa ukuxhumana lo Shoko la kumthola kuFacebook uThondelayo Shoko kanye la kuTwitter @ShokoThondelayo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk the connection ngolwesibili mina wathi ngitshaye phansi zulukandaba olevalelisayo ngenjabulo Ikamela mingo maikowe Mtswaka zomoshe Zimbapo moshe So tiba nangolo sibili Bye bye
Siyabo wakulu maikowe Namta silo mtulo Weke mbu lelu pane big show
bantu bakithi kuzo zonke indawo obingelela ngwashington ndlovu ngihamba lo messages ndlovu lojabulani moyo singabasunguli belupane big shows siphuma elupane endaweni yelupaswana silamadlalati angu5 sithanda ukubonga kakhulu ukuthi lisimamele namhlanje sidlala emsakazweni liqhubeke njalo lisisapota Sungule iqembu ngo-2016 saqala ngedlalaki elithi unyalo lampumulo salandela ngelithi balandeli bethu salandela ngelithi imnandi lento salandela ngelithi zibondiwe salandela ngelithi amasiko sithanda ukubonga kakhulu abafowethu esebenza lawo abafana lomkhokheli Ndlovu lo Carrington lo Lloyd lo John uSkwamula lo Shatray izoba khona iqhawe elinyade silibambe lalo kwena lindima yomculo uMbongeni Jabango basuka wasilahlekela elale ngokuthula Ilupane Big Shows ingoma sizibhala ngokufundisa, ngokududuza, ngokujabulisa abantu. Iqembu libhese eJohannesburg. Ku Facebook page likhona iqembu Lupane Big Shows Band. Ku WhatsApp likhona Lupane Big Shows Band. Ama number 084 806 8120 or
6443904 00 061 6639 317
Sithanda ukubonga kakhulu kini lonke elisilalela emsakazweni inkosi ibusise Dinga kakhulu isupport kini
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele besilazo. Abalandeli bokholo lwesiKristu bakhala ngokungayi enzindleni zokukhonza uNkulunkulu.
Abafundisi bathi basebenzisa indlela eziningi zokuxhumana labalandeli ngesikhathi sekhefu lephasika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.